semapurisa tiri kuongorora nyaya yemurume ari kunzi adona kana kuti apunzika achibva pa 9th floor yepa Club Chambers muHarare mangwanani pamanguva dza 11 ndokubva afa. Saka mapurisa vari kuongorora nyaya iyoyo kuti chii chaitika, zvafamba sei.
Tiri kunzwawo kuti mudzimai wavo anenge anga aripo, ichokwadi here icho?
Mukuongorora imomo ndo munozobudisa kuti zvaitika ndezvipi, kana ashayika ndiani. Zvese izvo ndosaka tisisi tiri kuongorora. Saka toda kungotitaure kuruzhinji kuti hongu pane munhu ari kunzi afa adona pa Club Chambers muHarare, ndo nyaya tiri kuongorora iyoyo.
Saka hapasati paziviswa kuhama dzake kuti ndiari mufi?
Izvo munozotarisira kwatiri mukufamba kwenguva kuti tinenge tava nezita here kana kuti kwete.
Asiwo Chief Superintendent Nyati, iwo vakawaza vanga vachimbotaura kuti pane vanhu vanga vachida kuvaita kafira mberi, ndeimwe nyaya yamuri kuongororawo here?
Blessing, isusu zvatataura semapurisa ndo zvatinomira nazvo kuti tiri kuongorora munhu ari kunzi apfunzika kubva pa 9th floor muna Club Chambers muHarare akashayika, ndo nyaya yatiri kuongorora iyo. Zvizhinji zvakawanda kana kuti zvinotevera tinozozvitaura tapedza ongororo yatiri kuita.